vamwewe hawa vataura ne Studio 7 de hawa vane dzimba dzinogarwa nevashanyi kana kuti maloji pamwe nevanoshambadza nekutengesa nzvimbo dzinokwanisa kushanyirwa nevanhu vemunyika pamwe nevekunze. Muzvare Julia Changare vanoshandira nzvimbo yekushanyira yeAndlow Park iri kunze kweguta reGweru vati kudzorwa kwegungano resangana yechilanganani muguta reBulawayo kuchaita kuti vanhu vakawanda vazive nezvekambani yavo.
Tafara zvikuru kuti aitirwawo kunoku since makura yanga ichitirwa kuHarare. Kunoku zvatibetserawo kuti kampani yedu inge uchionekerawo ende kubetserawo tourism industry yedu zvakanyanyisa zvichitawo kuti tiwanewo more locals vachiuyawo kuzotionawo isusu sekampani.
Vaita chitambo vanoshanda neimwe kambani inoita zvekushambadza nzvimbo dziri munyika dzekushanyira vatiwo kuitwa kwegungano iri muBulawayo kuchava pamukana wekuti vazive dzimwe nzvimbo dzekushanyira dziri muBulawayo pamwe nenzvimbo dzakapoteredza guta iri.
Kutengesa chinhu chausingazive zvinonetsa, zvoda kuti umbotangwa mbosvikapo unoona wega kuti kana wakutsanangurira munhu tino kumatopozi kwakamira kwakadai munhu anokwanisa kuzvinzwisisa kunosvika kwakadai so kuna accommodation yakadai so kune zvekuita zvakadai so. Saka tinotenda nemukana iwoyo watotunzawo kuno ende tikutarisira kuti tiri kuno kwacho tine chitsangano nevamwe vanhu kuno vatenge tichishanda navo kuitira kuti mabasa edu tite tichibatsirana kuti zvedu zvoite sei zvifambe tichisimudzirawo nyika yedu ino ine industry yedu yetourism ine.
Mukuru mukuru weZimbabwe Tourism Authority vakarikoga Kaseke vakataurira vatori venhau nezuro kuti sangano ravo iro rinove ndiro rinoronga gungano iri rakaona zvakakodzera kuzora chirongwa ichi muguta reBulawayo senzira yekuedza kusimudzira mabhizimisi ezvekushanya sezvo Bulawayo nedunhu reMatabeleland dziri nzvimbo dzine dzimwe nzvimbo dzekushanyira dzine mukurumbira kana pasi rose. Gungano resangana ihlanganani iri nderechipfumbamwe kubva pakatanga kuitwa chirongwa ichi munyika uye richavhurwa zviri pamutemo mangwana manheru nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mpoko. Mune imwewo nyaya, musangano wekomiti yeparamende yezvekutongwa kwematunhu wekunzwa kubva kuvanhu pamusoro pebhiri reLocal Government Laws Amendment Act wakaitwa muBulawayo nezuro hauna kuzopera zvakanaka mushure mekunge vamwe vanhu vaivepo pamusangano uyu vakatanga kuimba vachishora gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuere. Sangano uyu vaEthman Joe vakataurira Studio 7 kuti vanhu vari kutsutsumwa pamusoro pekuti bhiri iri rinotaura chete nezvekuti makanzuro anodzingwa sei pazvigaro zvavo risingakoshesi nyaya yekuendeswa kwemasimba kumatunhu kana kuti devolution.
Patakaita constitution yenyika takashandisa maresources enyika, nyika isina mari, tikaisa zvatakaisa zvatakabvumirana muconstitution. Munova munevo muconstitution imomo mune devolution of power. Saka mune devolution of power. Ndiye atoda kuti itange implementiwa first. Tisati taona zvimwe zvinhu zvatinoda kuona izvi. Tikaita devolution of power, toona kuti macouncillors, maybe mameya, kana kuti ndiani, achikanganisa, tinomudhila naye zvakaita sei. We cannot accept munhu anoda kuchinja the constitution of this country willy-nilly.
Vanhu vakawanda munyika vari kushora bhiri rezvekutongwa kwematunhu iri vachiti rinosiya zvinhu zvakawanda zvakakosha panyaya yekutongwa kwematunhu, vachitiwo bhiri iri rinoramba rakaisa masimba akawanda mumaoko egurukota rezvekutongwa kwematunhu izvo zvisingawirirani nebumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.